Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 21, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vadaidza zvakare mapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunhaurirano dzechipiri dzekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko ari munyika. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mangwana riri kuita musangano waro wekutanga weNational Council. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vadaidza zvakare mapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunhaurirano dzechipiri dzekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko ari munyika. Musangano uyu unonzi uri kuitirwa kumuzinda wemutungamiri wenyika weState House. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba yekukokwa kumusangano uyu uye umiriri webato ravo uchange uri kumusangano uyu. Asi munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vaudzawo Studio 7 kuti havana kuwana tsamba yekuvakoka kumusangano uyu, vachitiwo ivo kunyange dai vanga vakakokwa kumusangano sebato vanga vasiri kuenda. MDC yavaNelson Chamisa haina zvakare kupinda musangano wekutanga wakaitwa navaMnangagwa nevatungamiri vemamwe mapato kutanga kwemwedzi uno. Bato iri rinoti rinopokana nenyaya yekuti misangano iyi iitirwe kuState House ichikokerwa navaMnangagwa, avo MDC inoti haicherechedzi kuti ndiwo mutungamiri wenyika. MDC inoti panofanirwa kuitwa nhaurirano dzinokokerwa nemunhu asina kwaakarerekera uye dzichiitirwa kunzvimbo isiri muzinda weState House. Vemakereke vari kuedzawo zvakare kuita misangano yekuyananisa vezvematongerwo enyika nechinangwa chekuunza kugadzikana munyika. Makereke aya akaitawo musangano wekutsvaga nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika, asi vaMnangagwa havana kuenda kumusangano uyu. Asi vakatuma sachigaro webato ravo amai Opa Muchinguri Kashiri kuti vavamirire. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mangwana riri kuita musangano waro wekutanga weNational Council, uyo unonzi uchaziya nzira dzekuita nadzo misangano yeCongress kubva kumatunhu maduku kusvika kumusangano mukuru wenyika yose. Munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vanoti musangano wemangwana uyu ndiwo zvakare uchabuda nezuva rekuitwa kwemusangano mukuru weCongress uyo uri kutarisirwa kuitwa gore rino. Vanotiwo musangano uyu uchatarisa matambudziko akatarisana nenyika kusanganisira nyaya yemhirizhonga yakaitika mwedzi wapera. Utungamiri hwebato iri mumatunhu akawanda hunonziwo hwatotanga kusoserana nzira uchiedza kuvharirana kunze, zvikuru pakusarudza vanhu vachakwikwidzana nemutungamiri hwebato iri paCongress vachamisa. Asi vaMonzora vanoti bato ravo harisati rabuda nenzira dzichateverwa pakudoma mazita evanhu vachakwikwidzana muzvigaro zvakasiyana-siyana, vachiti izvo zvinoitika chete mushure memusangano wemangwana pachiteerwa bumbiro rebato. Ngatinzwei vachitsanangura.
hongu tine musangano we National Council wekutanga gore rino misangano ya National Council inoitwa after 3 months zega zega zvichireva kuti pagore tinoita misangano iyoyo kana kuti ka 4 musangano wakakosha nokuti tine zvinhu zvakati kuti zvatida kuti tikurukure nezvazvo chekutanga tiri kuda kutaura nenyaya yezvakaitika munyika muno mumhirizhonga yakaitika nekusungwa kwakaita vanhu nekukwadzwa kwakaita vanhu tichipa vanhu wedu gwara rekuti tichafamba sei kubva pari zvino chechipiri tiri kutaura nenyaya yokuti strategy yedu isu CMDC kubva nhasi kusvika patichasvika kusarudzo dza 2023 tinenge tichifamba sei kumadistrict kumawadzi kumaprovinces pamwe chete nekunational yatinoti strategic plan saka tichiturira kunational council nokuti takaita inonzi strategic planning se national executive pamwe chete ne national standing committee saka takunoiturira kuvazhinji kuti vaone kuti zvatakaita ndizvo here kana pane zvinoda kugadziriswa zvobva zvagadziriswa chiri kuti kunokurukura zvakare nenyaya yekuti congress yedu iriko gore rino Congress iyi iCongress yokuti pane pachisarudzwa vatungamiri vakuru kubva kuna president kusvika kune nhengo yekupedzisira yestanding committee.
Tiri kutoona patoita kutaura kwakasiyana siyana imo mumapepa nau nemumasocial media vamwanzura vamwe vachitaura kuti kune kwatone kusarudza nyama nerupanga kuti ninga hafananga achipinda kukwikwidza musarudzo kana kuti kupinda mucongress nezvimwe zvakadaro tiri kunzwa kuti muri kutodaidzwa kumatunhu muchigadzirisa nyaya idzi zvakamira sei
nyaya iripo ndeyokuti kune vanhu vanotya kupinda mumakwikwi vanotanga kugadziridza nyaya pangava pawadhi anotanga kuti chairman wepano havakwikwidzi ndanzi nevatungamiri ndini ndofanira kunge ndiripo kumaprovince nekumadistrict ndizvowo kunational kunenge kwaanazvo zvekuti chakati hachibatwi chaka ndizvo zvatichakurukura mangwana izvozvo nokuti isu seMDC tine gwaro redu rinonzi constitution ndiro ratinenge tichiparurira vanhu iroro tichivataurira kuti zvichafamba zvakadai vanhu vasateerera zviri kubuda muma social media zviri kubuda muma WhatsApp muma Twitter nokuti muma Twitter imo nemuma WhatsApp munopindira vavengi vebato redu vorwisanisa mutungamiri uyu nemutungamiri uyu
Saka chii chamungataurira nhengo dzenyu matunhu akasiyana siyana nekuti mune mamwe matunhu vatotanga kuti hatisi kubvumidza vamwe kuti vange vachinominatwa kana kuti zita ravo ringe richipinzwa muheti kunze kwezita remutungamiri webato chete
izvozvo vakandemiri ndingangotaura zvangu zviri general chekutanga ndechekuti bato redu rine constitution ndozvatinenge tichirimaindana izvozvo kana munhu aine munhu anenge achitsigira anongotsigira munhu wake iyeye anogona kurekruta kana kumobhiraiza vanhu kuti handei tinovhotera nhingi kwete kurambidza vamwe
munyori mukuru weMDC vaDouglas Mwonzora vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7 Vaimbo vemutungamiri wenyika Robert Mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa nhasi. Vazhinji vanoti vaMugabe vakakwanisa kuunza hurumende yekusvitonga kuzere pavakatanga kutonga, dzidzo, ivhu kuvatema uye nekuremekedzwa kwenyika kunyanya dzemuAfrica. Vamwewo vanoti vaMugabe vaitonga nechisimba uye vakauraya upfumi nekumbonyekedza kodzero dzevanhu. VaMugabe vakabviswa pachigaro nemauto munambudzi 2017. Mutungamiri wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vanoti vaMugabe vane zvakanaka nezvakaipa zvavakaita asi vazhinji vanoshishikana nekutyora kodzero kwavaiita. Marvelous Musanganya weStudio 7 abata vaMaduku kuti tinzwe maonero avo.
VaMugabe chiri chakanyanya kuti chandiri ndikatarisa ndoti vatadza ndezvekuti sezvati kuti havaiko zvinozvi kuti zuva rekupemberera bhedhidhei ravo harina kuzowana huremu nekuti vanhu vanenge vachingotarisa nyaya yekuti vaingoda kuita ivo chete vanotungamirira utungamiri hwavo havana kumbobvira vaonawo umwe havanoti vaimba masimba kubvira vanga vari ma vice president avo kana cabinet yavo vaingoramba vachikudzira simba richiramba pavari ivo chete chete number one. Number two ndinoratidza kuti chiso vakanyanya kukanganisa pautungamiriri hwavo nechekuti havana kumbobvira vabvumidza kuti vanhu vaivapikisa pautungamiriri hwavo vararame, hatiti mahuman rights. Vazhinji vane upenyu hwakaparara pavaida kupikisa vamugabe. Saka ndochinichava ndino chavakanyanya kukanganisa kuti nevanhu vakawanda vakatoshayika hatingati vakadhisapia zvichishayikwa kana kukuvadzwa nekuda kwemaitiro avamugabe kuti vamugabe havapikiswi vainya kuda kuti vaite one party state kuti Zimbabwe ingaingotungamirirwa nemunhu umwe chete. Yeti nguva yataakurarama inguva yekutiwo yakutarisa kuti nyaya dzejekerere, nyaya dzegusha ruzhinji, nyaya dzekutambirawo pfungwa dzevamwe yatingati coexistence netolerance. Vamugabe vanga vasina pfungwa idzodzo. Saka izvozvizvi pavatiri kuti vakarangarira zuva ravo ndizvo zvatinofungwa dai vatungamiri vanozouya kusangasangana pano vamunangagwa nevamwe vari kuda kuzoita mapurezidendi vazive kuti kodzero dzevanhu dzinokosha. Upenyu hwemunhu haungafanani nehwehuku kana hwemombe kana hwemhuka hunongoparara.
Tichiona kuti vamwe vanhu vazhinji vakafara pakabviswa vamugabe pachigaro, asi pari zvino vanenge vari kuti ivo vamugabe vaive nani pane dzimwe nzvimbo. Chii chasanduka pari zvino?
Nyange tikanga pachibviswa vamugabe pachigaro, vanhu vakanyanya kusitarisa zvakanyanya vachifunga kuti vamwe vamunyangagwa vane zvavachazoita. Zvatiri kuona kuti zvizhinji taingofungidzira zvakafarira inonzi ng'anga inobata mai zvakawanda zviri kuti hurumende yanhasi iri kutadza kuita zvekuti ndo patinenge takuona kuti zvataishoropodzawo vamugabe zvatanga tichifungidza vamugabe vari kutadza zvimwe zvacho vanga vatori nani dzimwe dzenguva kune utungamiriri hwatina.
Zvii zvamungati imi vakanyanyogona makatarisa mabasa avakaita tichitarisa zvataakuona mazuva ano pasi peutongo hwavaEmmerson Mnangagwa?
Tikati vamugabe chinhu chavakanyanya kugona chandinotiwo inini vakakwanisa kuti munhu anogara muZimbabwe vakakwanisa kupa vanhu yatingati sense of pride kana kuti munhu kana ari ezimbabweni anonyatsa kufunga anozvikoshesa kuti aiwa inini ndakamira ndinozvitonga. Tinoona kuti vazhinji vechidiki kana vazhinji vanoita kana even zvematongerwo enyu kana zveupfumi vane self confidence dzakanyanya yatingati sovereignty. Saka self belief ndo chinhu chandinoona chavakanyanya kuita nekuti munoti nguva zhinji vamugabe pavanenge vachidhila nenyaya dzavo dzematongerwo enyika vairamba vachisimbisa nyaya yekuti isu sevana vezimbabwe isu semaafricans saka vaipa kapfungwa kekuti uzwi kakudada kuti ndiri muZimbabwe. Ndinoona kutiwo vamwe vazhinji vari muAfrica kunyanya dzimwe nyika vaitoshuvira dai vapurezidendi wavo anga ari vamugabe nenyaya yematauriro avanga vachiita kana kuti maadresera avaiita nyaya dzatingati dziya dzepatriotism dzekuzvitonga.
Vanga vari vaClarice Maduku, mukuru wesangano rePlatform for Youth Development, vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari kuChipinge. Kunyange hazvo hurumende ichipemberera zvisungo zvakadzikwa nebhanga guru renyika neZuro ichiti zvichavandudza upfumi hwenyika, dzimwe nyanzvi dzinongorora nyaya dzezveupfumi dzinoti zvisungo izvi zvichabatsira chete kuuraya upfumi hwenyika. Gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vakazivisa neZuro kuti uremu hwebond note hauchaenzani nehwedhora rekuamerica zviri pamutemo. Vakazivisa zvakare kuti vemabhizimusi vava kubvumidzwa chete kutara mitengo vachishandisa mari yeRTGS dollars. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Manduna avari kuita zvidzidzo zvavo zvePhD paHoward University muAmerica vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti havaone matanho ava Mangudya aya achibatsira zvachose.
Zvakataura vamangunja neZuro zvakafadza vamwe pakuti vakabvuma reality yekuti 1:1 hapachina. Vakabvuma kuti rate ritange kuflota, vanhu vachitenga willing seller willing buyer, and parallel market ndo inenge yakudictator rate. Saka vanhu vakafara nazvo vachiona kuti pamwe tichara kuti mari inenge yafreely available muekonomy. Asi inani handisi kunyanyofara nazvo nekuti vamangunja vakanonoka kubvuma reality iyi. Vamwe vese vanga vazvibvuma kudhara vachizvitaura kuti 1:1 yamuri kutaura iyi haishandi, vakaramba vakabatirira 1:1 fiction. So it was very reactionary of Mangudya kuti aite zvaari kuita. Number two, vabva avhura musuo kune rimwe dambudziko redollarization. Dollarization yes inobatsira nyaya dzestability, asi inobva yauraya competitiveness yeeconomy especially for maexporters edu muchiri kuyeutidza dambudziko rari kuti macost evanhu anenge ava maus dollars ini saa hatisi nyika inoproducer maus dollars saka todzokerazve kunguva yaya yekuti vanhu vanenge vakuwacha madhollar nezipo nedambudziko rekushaya kwemadhollar RTGS yatanga kuluza value because of inflation yatiri kudzwa kuti yasvika 10-year record. RTGS yatanga kuluza value also because of devaluation ichatevera inevitably because hatina mareserves ekudefenda local currency iyoyi. Saka pane madambudziko akawanda achatevera monetary policy iyoyi. Ndokuona kwangu.
Asi pana chinhu chimwe chete here vamanduna chakaitwa navamangudya nezuro chamuri kufarira.
Hapana. Apana, because Vamangunja should have put all options on the table. Kwete zavaru kuita, zvukuda kubatirira bond iri. They are prolonging life re bond. Inda kafara zvikuru nezvutaura piti. Achikunza kuti kusei muzuri kutaura nyaya yerand. Kana monetary policy ichikunetsai. We must never lose sight of context when we discuss this thing. How many currencies have we had in the last 20 years? No context yacho and vanhu vane confidence here nyaya dzese idzi nyaya dzeconfidence yevanhu vachaita nenyu whatever RTGR RTGS dollar tapa mabhera check chichi kwese kwatakabva ende handioni pachita confidence itsva pavaruma ava nezanupf panyaya dzemonetary policy saka ndowirirana nezvekutaura vana mbiti kuti manini kuoutsourca nyaya yemonetary policy zvazvinenge zvinokunetsai dei vakadaro ndingadei ndichifara.
Saka muri kuti nyaya yerandi dai vamboibatawo inyaya ingabatsira zvikuru kuti Zimbabwe ipinde murand union.
Not that I'm fixated kuti ngatipindei murand iroro asi ndinoti tingadai tichidiscussa ese maoptions angashande.
VaCalvin Manduna vanongorora nyaya dzezveupfumi vanga vachitaura namutungamiri mukomo Studio 7 vari parunare muWashington DC muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvemitambo muSouth Africa amai tokozile sasa vanoti vari kuenda kuSwitzerland kunotsigira mumhanyi Caster Semenya uyo akatarisirwa kupiwa mutongo unorambidza vanhukadzi kuti vange vaine simba rinoenzana nevanhurume mumiviri yavo kana kuti testosterone levels. Vachitaura pamusangano nevatsigiri vavo mutungamiri weSenegal vaMacky Sall vati nyika yavo iri munzira yekusimukira munyaya dzezveupfumi asi vanopikisa vanoti zvikwereti zvenyika iyi zviri kuramba zvichikwira munguva yeutongi hwavaSall. Vana veZimbabwe vakawanda vanoti vari kushuvira kuti dai munyika maitwa nhaurirano dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Izvi ndizvo zviri kukurudzirwa nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nemapato avo vachiti iyi ndiyo yoga nzira inokwanisa kugadzirisa matambudziko ari munyika ayo anosanganisira ezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kutanga kwemwedzi uno vakashevedzera musangano wekutanga hwenhaurirano dzakadai uyo wakapindwa nevemapato ezvematongerwo enyika kunze kwebato guru rinopikisa reMDC nemutungamiri waro waNelson Chamisa. Vemakereke vakashevedzerawo musangano wenhaurirano asi vaMnangagwa havana kupindawo mumusangano uyu kunyange hazvo vaChamisa vakapindawo rwendo runo. Asi vakawanda vanoti neimwe nzira vaMnangagwa vakapinda musangano uyu sezvo vakanga vakamirirwa nasachigaro webato ravo amai Opa Muchinguri Kashiri pamwe nevamwe vakuru mubato reZANU-PF. VaMnangagwa vanonzi vashevedza zvakare mapato ose akapinda mumusangano wekutanga kune dzimwe nhaurirano dzechipiri dziri kuitwa mangwana idzo dzinonzi dziri kuitirwa zvakare kumuzinda wavo weState House. Kunyanga zvemamwe mapato audza Studio 7 kuti achaenda kumusangano uyu, MDC inotungamirwa navaChamisa inoti zvakare haisi kuenda kumusangano uyu. Izvi zvave kuita kuti vana veZimbabwe vabvunzane zvakare kuti saka matambudziko ari munyika anogadziriswa sei kana paita kudhonzerana kwakadai. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weMDC vaDouglas Mwonzora pamwe nenhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma. tatanga nekubvunza vamwonzera kuti sei vasiri kuenda kumusangano uyu.
Nezvikonzero zviviri, chikonzero chekutanga chokuti hatina kukokwa kumusangano iwoyo. Ndinofunga kuti musangano uyu wangokokwa mapato akaenda pamusangano wekutanga wakadaidzwa kuseta. So hatingakwanisi kuti tiende isu tisina kukokwa. Hakuna meseji yatakapiwa yekuti tiuye ikoko. Chechipiri ndechokuti isu seMDC tinofarira kuti kunge kuine nhaurirano munyika muno. Makakava akawanda ari munyika muno. Asi kuti nhaurirano idzi dziite nhaurirano kwadzo, panofanira kunge paina mutongi gawa. Kwete kuti pange pachiitwa pachicheiwa kana kuti pachitungamirwa nawo munangagwa pachavo. Nokuti ndipo patiri kupfokana ipapo. Tine zvatiri kupikisana nazvo navo, maitirwo akaitwa maelections, mafambisirwo ari kuitwa zvinhu, maurayirwo ari kuitwa vanhu, kurepewa kana kubatwa chibharo kuri kuitwa vanhu, nemasoja nevasori pamwe chete nemapurisa. Saka tinoda kuti tiite nharirano paina mutongi gava. Hachizi chinyowani kuti tiite mutongi gava munyika ino yeZimbabwe. Takamboita vambeki, tikaita vazuma, tikaita wakawanda wanda vakuru vakuru vedzimwe nyika vaiuya vachizoita vana mutongi gava.
Vachuma vamunangagwa vari kudaidzira kuti munyika munge muine nhaurirano dzinogadzirisa zvinhu. Zvimwe chete zvekutaurwa neMDC vari kudai paita nhaurirano dzinogadzirisa zvinhu. Nhaurirano dzashevedzerwa, havachada kuenda. Munotiwo.
Inini zvino ndishungurudza chaizvo. Mukoma wangu ivelemed ecolleague and party yavo yakazara vanhu vakadzidza chose magweta ane mukurumbira wakakura chaizvo vechilidwa naadvocate Chamisa chaiye and pamusoro pazvo ari mufundisi futi. Asi zvavanozoita uko ndinoperegwa nesimba kuti shua tiri kufamba pagwara rimwe chete here kana kuti tarashikirana pakati perwendo redu here pano hapa. Ndichireva kuti tinoziya kuti constitutional court ndiyo kodi hombe muno munyika yeZimbabwe yakataura ikapedza kuti our election yahwinwa na vamunangagwa. Saka iwo semagweta, I thought they would understand it even better than everyone and interpret it kuvanhu vari pasi kuti vanzwisise kuti aiwa kwegore rino ra 2018 izvi zvavharana izvi. Ngatichienda mberi tichigadzira gore ra 2023 uku. Then that way we could start talking. Madhaloga ari kushedzwa naPresident Mnangagwa haasi madhaloga ekunotaura chinhu chakafuura kare kukotuko kukonikotuko. Idhaloga yekuti naiwe uchiona iZimbabwe yakuda kuparara iyi. Toita sei sevana veZimbabwe tose, because before you are MDC, before you are ZANU-PF, uri muZimbabwe.
Ndizvozvo, vamwonzera pindirai tinzwa.
ZANU-PF inonyatsozviziva kuti haizi nyowani panyaya yekutaurirana uku. Muna 1978-79 yakaenda kuLangest House Conference pamwe chete nemapato angakasiyana vanosanganisira vana ZAPO, vana Rhodesia Front, vana UANC. Inonyatsoziva iyo kuti nhaurirano idzi dzakadzina mutongi gava. Havana kuenda vachinocheiwa naSmith. Vakacheiwa nevamwe vanhu vasiri vana Smith, vasiri vana Mugabe, vasiri vana Ngomo. Tikabvapo tikaenda kunhaurirano dza 2008. Pano takacheiwa naMbeki nevamwe vake kukazoya vazuma. Nhaurirano dziri serious, nhaurirano dzine musoro, dzinoitwa paina mutongi gava. Saka hatifaniri kuita kuti vamunangagwa vaite zviya zvokuti vobika doro ravo, vomwa doro ravo, voridza ngoma yavo, votamba ngoma yavo, vobudidzwa neshavi ravo. Ndozvavari kuita iko zvinezvi, kuti ivo mutambi wetsiwa kana kuti mutambi webhora woda kuita referee zvakare. Ndipo pane kupokana ipapo.
Maita vamwonzera gaitinzwe kuna vachuma. Vachuma, chii chiri kuita kuti bato renyu rirambe kuti pange paine mutongi gava kana zvinhu zvese zviri pajekerere?
Right, chekutanga President vamunangagwa vakadaidza macandidates ese anga ari muelection ya 2018 kuti vaite map out kuti right nyaya iyi tinoibata sei, toita sei, toita sei. Asi bato ramukoma wangu rakabva rarama kuenda ipo paya kunogadzirisa program kuti tinozotarana sei. State House haisi ZANU-PF HQ. State House, as it is said, it is a state house. So their state, yes, they munhu wese muZimbabwe wese, whether MDC or ZANU-PF or PZAPU or whatever other party. Saka iyaya venye ndiyo venyu ri correct kuti vanhu ngavaende kunosangana ikoko because tikutaura nenyaya yestate yedu tikutaura nenyaya yezimbabwe yedu iyi saka haine ine nyaya iyoyo and then nyaya ikutaurwa nemukoma wangu manje kuti vakuda mutongi gava dai vakaenda kakufirst meeting iyo then ndopa vakafanirwa kuita kumap the way forward because vamunangaga vadadza vanhu first meeting yavo kuti vaititaura netione kuti tiri kufamba sei tiri kuita sei
vanga vari nhengo yezano PF vaJoseph Chuma vari parunare kuulawayo mazgo zvakare kubva kumunyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7. Vasingaone vari kukurudzira hurumende nemasangano akazvimirira kuti vavabatsire nemabhuku emhando yeBraille kuitira kuti vana vari kukura vava nezvekudzidzira nazvo muzvikoro. Masangano anomirira vasingaone anoti zvakakosha kuti mabhuku emhando yeBraille awanikwe nyore kuitira kuti vana vasingaone vava nedzidzo inozovabatsira muupenyu hwavo mune ramangwana. Mashoko aya anouya zvichitevera kucherechedzwa kwezuva reWorld Braille Day uko kwakaitwa neZuro. Rachel to Studio 7 ataura nenhengo yeCenter for Disability and Development vamasimba kuchera kuti tinzwe nezvezuva reWorld Braille Day pamwe nezvishuviro zvevasingaone.
World Braille Day izuva rinopendererwa pasi rose musi wa4 January. Musi wa4 January ndo birthday raanonzi Louis Braille. Louis Braille ndiye akauya nerunyoro rwebhuku runoshandiswa nevanhu vasingaone kuti vange vachikwanisa kuverenga. Saka idzi dzanga dzamhemberero dzekupemberera World Braille Day yakavako musi wa4 January.
Vateereri vangade kuziva vakuchera kuti zvishuviro zvenyu zvanga zviri zvei pakupemberera zuva iri.
Chekutanga kuti vana vasingaoni vange vachikwanisa kuendera mberi nedzidzo. Zvakakosha kuti Braille inge ichikwanisa kunge iriko kuzvikoro kwavanodzidza. Chechipiri ndechekuti zvimwe zvidzidzo zvatinoita zvingava metsi kana kuti ama science even news zvidzidzo zvinokwanisa kutodzidzisikawo neBraille asi tinoona kuti mazuva ano Braille yanga isingatanyanyi kukosheswa. Saka shuviro yedu ndeyekuti tinge tichikoshesa Braille, tinge tichitsvaga nzira dzekuti Braille iyi inge iriko kuzvikoro kunodzidza vanhu vasingaoni kuti vange vachizokwanisa kuverenga nekunyora nerunyoro urwu nekuti kubudikidza nekuverenga neBraille ndopa vanokwanisawo kudzidza vana verengo nezvimwewo zvakadaro.
Muri kuwana rubatsiro rwakadii kubva kuhurumende?
Ndingati inini rubatsiro rwatiri kuwana rushoma. Sekuziva kwenyu kuti hurumende inenge ichingochema mari ndo dambudziko rinotiri kunyanya kusangana naro kuti hurumende inenge ichichema mari asi isusu shuviro yedu yanga iri yekuti dai hurumende yadzidzisa vamwe vadzidzisi vakawanda kuti vange vachikwanisa kuziva Braille uye kuti vange vachizokwanisa kuidzidzisa muzvikoro.
Hurumende inogara yakachema nerekuti zvaina mari yekuti iite zvinhu zvakawanda. Saka imimiwo sevanhu vane ruzivo nedambudziko iri zvii zvingaitwe nenyika mukugadzirisa dambudziko iri?
Ya, chekutanga ngativirirana kuti mari hatisi chochinhu chikuru chinenge chichidiwa. Chekutanga maonero atingati mapositive attitudes ndo anenge achidiwa. Kana tichiti hatina mari yekuti zvinhu zviitwe iko zvino hatitombozivi kuti vanhu vati vasingaone vari muzvikoro vangani, hatitozivi kuti vanhu vakaremara vari munyika munomu vangani. Hapana kana census yato yaitika kuti vange vachiverengwa tinge tiziva kuti vangani. Saka zvinhu zvakadaro ndo patingazotanga kutangira kuti chero mari yacho kuri kuti tiri kuitsvaka tinenge takuziva kuti tiri kutsvaka marii. Nyaya yekuti hatina mari inongotaurikawo zvayo asi tikavabvunza kuti oraiti mari yachona inodiwa i mari iyi vanenge vasingatozivi. Saka ngatitangire pakutomboziya kuti vanhu vasingaoni vari munharaunda vangane vari kuzvikoro vangane vangangoda rubatsiro rweBraille tochizoendera mberi tichitangira ipapo.
Pane kushushikana kuripo kune avo vanoda kuita mabasa ekutora nhau asi havana ruzivo rwokushandisa Braille. Zvii zvingaitwa kuti dambudziko iri rigadziriswe?
Ndingati zvandataura zvazvo kuti Braille inofanira kutanga kudzidziswa kutanga kuzvikoro zvepasi ichiuya kusekendari nekuzvikoro zvedzidzo yepamusoro. Tikadaro zvinozotibatsira kuti tinge tichikwanisa kuvana vange vachizokwanisa kushandisa Braille. Pare zvino dambudziko riripo nderekuti dzinongova zvikoro zvazvo zvepasi vashoma vanokwanisa kudzidzisa Braille, vashoma vanodzidzisa Braille. Saka ndotangirei pasi, titangire nevana vanenge vachiri vechidiki tichikwira kumusoro kuitira kuti zvedu zvinge zvisi zvakafamba zvakanaka.
Vanga vari vamasimba kuchera nhengo yeCenter for Disability and Development vachitaura parunare muHarare naRachel to Studio 7. musakangano wachirongwa chewomen's round table na 8 p.m. apo tiri kutarisa zvinoreva urongwa hwemari hwakatorwa nagavhuna webhanga guru renyika nezuro anokuoneka ine mufaro ndini wenyu jonga kandemeire ndiri muwashington dc ndikusiyamei na chris gande
Soko isika tisenda bakuvi